Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 27th, 2017. And this is Live Talk's Diaspora Forum. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the aspirations of Zimbabweans living in different countries.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about various issues faced by Zimbabweans living in the diaspora.
These issues include the current political situation in Zimbabwe, prospects for 2018, elections set for next year, remittances and contributions towards the country's development.
Let's hear your views right now as the new year starts within the next few days. Don't miss our Facebook live streams on VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7.
And so tonight, we want to hear your views on the issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077, and we call you. Once you call, we get your number, we call you back. The number again, 001-202-619-2077. Please, if you forget the number, just call Gibbs.
Yeah, unjalo sibe luqinise lujonga. Inombolo yakhona iyaziwa kakhulu.
Yes.
001-202-619-2077. Kumele kube ingoma ukuthi nga umuntu eyizwa ahle chai khona lapho ujonga.
Ndizozo.
Yeah, so lamhla ke sikhuluma nge diaspora. Eh ngibambele u Chris lamhla kakho lapho. So lamhla yimi sikhonkwanisa la.
Maybe u Chris uhambele e diaspora.
Use diaspora.
Yeah, use diaspora.
Diaspora bona emerlele bona. So ke zulukandaba udaba esikhuluma ngalo namhlanje ngathi ludaba oluvumbaniswe kakhulu sikhuluma ngakhona ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe abayizalwane zeZimbabwe bathume izimali eningi kakhulu ehanjiswa khona ngale Zimbabwe kuzobuya ukuthi ukhetho balubona njani siyakwazi ukuthi ukhetho phela oluzayo ukhetho lolu lamabandla amaningi azabe encintisa esimaziyo sibili ukuthi uyangena encintisa ukhetho lolu umongameli Emmerson Mnangagwa. Sekhethwe libandla leZANU-PF ukuthi uzangena khonapho. Siyakhumbula ukuthi owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwakumele angene kodwa bamtshaya i-2 feet. So ngena ke Emmerson Mnangagwa. Kuzobuya ke inxasa sikhangela lokuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Lina likubona njani? Kukhona yini elikwenzayo? Njalo lokuthi ezombangazwe khona manje lizibona njani? Khonapho ke nxa se-diaspora sicala lesijalo ucingo siyalifonela lapha khona. Kunjalo futhi.
Ah ngiyaphila Gibbs. Nasi vadiwa vateriri nevatariri chirongwa ndichocho diaspora forum patent chikurukura kwete nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika chete ayo kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika tinokuti pindai muchirongwa chirongwa ndechenyu. Nasi tiroda kunzwa kuti vari kunze kwenyika zvikuru vanoti negore rakupera ira 2017 tinoona kuti vazhinji venyu ndovanga vakabata nyadzo pfume munyika kuburikidza nemari dzinotumirwa kumusha kuhama neshamwari atinoti remittances pachirungu. Kwoitawo nyaya imwe yekuti 2018 kune sarudzo. Vazhinji vari kuti isuwe mudiaspora tiri kukontributa munyaya dzeupfumi hwenyika. Kupa nyaya yekuvhota apa tiri kuzosiyiwa kunze sei. Asi takambonzwa vimbiso yakaitwa nemutungamiri wenyika mutsva vaEmmerson Mnangagwa kuti vachatedzera bumbiro remitemo. Hatizivi kuti vanotedzera kusvika papi panyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvipinde musarudzo. Kwouyawo nyaya iyo yekuti diaspora vote. Munokwanisa here kuzenga muchivhota muri munzvimbo dzamuri tomboti hurumende yati aiwa. Votai muri munyika dzamugere vanhu vanokwanisa here kuzenga vachizviita izvozvo nokuti vamwe vanoti apa ndida kutanga zvakare panyoreswa kuvhota hatizivi kuti zvinechifambiswa sei asi toda kunzwa kwamuri imi vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nevari mumusha munyika muZimbabwe nguva iyoyo ndiyenyu nhasi unouyu ndofunga unonzi kumakuwerere
yeah.
Nekuti vanhu varugadzirira New Year gifts
nyuele
ya yeah, takagadzirira kupinda mu New Year
mhm mm. What David bought your clothes
ndichanzwa kuti amai vanitengera chii because yeah. Vanoziva kuti New Year handipinde ndisina hembe nyowani.
I understand you blew all the bonus, so anyway it's a warning.
No, bonus tozoida kana taakuendesa vana wechikoro.
Yeah, okay, good. So yeah. I'm told that we are joined by Dr. Victor Chimutu.
Mm-hmm.
He's one of the top guys be Zimbabwe yatsoka. Maibuye is Zimbabwe.
Mm-hmm.
He's in Bergen in Norway.
Norway.
Mr. Chimutu, Dr. Chimutu, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
No, we're Wait. Fine. How's Norway?
Norway is fine, a bit cold, but and raining too in the city. You know, the city of Bergen is the most rainy city in the world.
uh-huh. I think you can go ahead.
Yes, ndofunga nyaya ta unganira nhasi pano, Dr. Chimutu, ndiyo yekupembera kuti gore rapera takupinda mune rimwe gore. Tichida kunzwawo imi vari kunze kwenyika kuti zvii zvamunotarisira muna 2018. Uye zvii zvamunotaura pamusoro pegore ra 2017. Ndofunga rasarwa nemazuva achito kundakapfeka boots ndingada enda verenga zvikumo zvikuma kumbo nezvomaoko ndione kuti kwasara mazuva mangani.
Ayo. Inini chokutanga ndoda kutenda nokuti pakwa maita mukana iwowe kuti tikwanisewo kutaura nerujekerero weZimbabwe. Asiwo ndinoda zvekutenda vana veZimbabwe vari mudiaspora nekutsigira kwavanoita zvirongwa kana kuti struggle yeZimbabwe kuparticipate kwavanoita activities. Kutera kwanoita nyaya, I think munoona madande mutande imo mune kufona maprograms kwenyu. It's something that we really have to appreciate, chinhu chakanaka. Isuo kwedu kuZimbabwe yadzoka, vanhu vana veZimbabwe vari mudiaspora vanotibatsirawo zvakanyanya kuti zvirongwa zvedu zviende mberi. Saka zvinhu zvakanaka izvozvo. Saka 2017 tinoona kuti participation yemaZimbabweans ari mudiaspora pane zvematongerwe enyika kumba zvanga iri mhando yepamusoro chaizvo. Ende ichocho chinhu chatoda kutenda, chatoda zvekuramba tichikurudzira. Gore rino muZimbabwe, I think itose nyaya yanga ichifara yavanhu yekuti vamugabe ndo Christmas yatatanga. Inise nimupenyu wangu ndo Christmas yandatangawo kuita vamugabe vase mutungamiri weZimbabwe. Saka chinova chinhu chakafadza vana veZimbabwe kuti takaona vamugabe vachisiya basa kuchipindawo vamunangagwa. Asi kupindawo kwamunangagwa koitawo kuti paite maexpectations kana kuti tarisiro dzine vana veZimbabwe dzakanyanya, dzakawandisa, kuti chii vamunangagwa chavo chakwanisa kuitira vana veZimbabwe. So I think ipapo ndo patinoona kuti especially maZimbabweans ari mudiaspora, tarisiro dzakanyanya ndedzekuti maZimbabweans ari mudiaspora apiwewo mukana wekukwanisa kuvhota musarudzo dzinoteera. Ichi chinhu chakakosha zvakanyanya. Takaonawo munangagwa vari muSouth Africa vachitaura nemaZimbabweans ari mudiaspora, vachikumbira kuti maZimbabwe ari mudiaspora atange kutarisa nzira yekuenda kumba kana kuti kuinvesta mari muZimbabwe. Izvi I think zvinokwanisika chete kana vana veZimbabwe vapiwawo marights, you know, for example kuvhota ikoko kunoita kuti vanhu vari mudiaspora vaonewo kukosha kwavo maringe neZimbabwe, uye kuti tionewo kuti hurumende iripo yasiyana nehurumende yavamugabe. So tinotarisira mareforms akadaro kuti vanhu vari mudiaspora vapiwe mikana yekuvhota. Tinotarisirawo kuti kuZimbabwe ikoko kutange kuita machanges atinoona nameso pa ground. Iko zvino vamunangagwa vari kutaura zvakanaka fani, vanopromisa zvakanaka fani, asi hatisati tangonyatsoona machanges pa ground. Hongu zvinotora nguva yakareba, asi tinotarisirawo kuti munguva shoma nene kana kuti panozosvika dzinonzi 100 days pane zvinenge zvaakutobatika kuti ichi nechocho nechocho. Ndichienda zvemberi ndichikurudzira kuti iwo vamunangagwa pane tinoona mumadande mutande imo munonyorwa zvakawanda kwazvo zvekunzi waita ichi, waita chino, waita ichi. Mutsvakurudzo dzinozoitwa zvimwe zvacho zvinoonekwa kuti hachisiri chokwadi kana kuti zvinhu zvinenge zvisati zvaitwa. Zvinogona hazvo zvisiri kuti iwo kana kuti maadvisor avo vanenge vaine chekuita nazvo, asi I think vanofanirwa semutungamiri kuti vadiscourage information dzakadaro dzinobuda dzisiri dzechokwadi. Nokuti kubuda kwadzinozoita padzinozoonekwa kuti hachisi chokwadi zvinodzikisa yatingati confidence muwanu kuhurumende yao because wano wanenga wakufunga kuti ingori same propaganda iyo yo yanga ichitwa zvine hurumende ya Mugabe even kana ZBC chayo na Herald dao tirikuona kuti vachiri kungonyora zvinhu zvakanyanyisa zvinenge sati zvaonekwa pa ground kana zvekunzi mari dzako wanikwa mabanga kana kunzi mitengo yezvinhu yatodonha yadzika zvimwe zvacho asati zvaitika kana kuti asati zvave kuitika saka ndokumbira kuti ipapo wamunangagwa kana kuti maministers are responsible for zvinhu zvakadaro wakwanise kubudisa mashoko anoita kuti vanhu varonyora mumadande mutande zviri zvechokwadi zvisaite izvozvo nokuti zvinodzikisa confidence yevanhu
zvakaoma manyatsodonongora asi hatisi kuti mapedza ayo nhasi muripo zuva rese. Yes, Gibbs, he talked about many issues. Maybe the highlights are that the Zimbabweans in the diaspora, he thanked them for supporting or following closely events in Zimbabwe.
Mm-hmm.
And their participation, especially on social media.
Mm-hmm.
And then he touched on the diaspora vote. He said that's one of the main priorities for Zimbabweans in the diaspora, looking at how they are contributing to the economy. And then he said this is his first, or this was his first Christmas without former President Robert Mugabe.
Mm-hmm.
Yes, for the past 37 and a half.
Yeah, point something.
Yes.
Yeah.
And, yes, and he said... President Mnangagwa, I think through his advisors, they should guard against misinformation because he says there is a
too
lot of for information and contradictions coming out of the same pot. So he says, I think this is something that the president himself should try to make sure that it's addressed and stopped because the misleading information will also taint his image.
That's something that maybe we can discuss as we go.
Yes.
So it's okay. Uthwa ke ecingweni lapha slow baba sizwe ukuthi slobani. Lijona njani mfowethu?
Hello.
Ngunduna Mayezi mbani?
Yeah, Ngunduna Mayezi.
Ngunduna Mayezi usule emnyama nga singakhuluma.
Hayi sibene ngakhona.
Ngunduna Mayezi into zabantu lezi into zabantu. Ubuya kanye njenge Christmas. Nyaphila kakhulu njani wena?
Hayi kancane madodana.
Ye akutsho ukuthi njengoba la uhlala egangeni khonapho okufisayo sithi kwenzakala eZimbabwe kuyini?
No, mina isifiso sibenzele sikhona kusukela nini lasekuqaleni kodwa indaba ekhona namhlanje engani lami sangibathaphathaphatha ngeyokuthi kungani ke namhlanje njengoba abantu bebonakala ukuthi uma kufika ikhefu elinye ngelinye kuyaphithizela emabhoda abantu befuna ukuya emakhaya abo kodwa namhlanje bese kusiyoba le kugqugquzela ukuthi abantu ngabaze ekhaya kutshengiselani injongo yabantu bona bayafisa ukuba sekhaya labo that's all kuphelela lapho okufunekayo yikuthi uhulumende gatshintshe izinto ngokwenza hayi ngokukhuluma ngoba singananzela sibuyele emuva kungasikho ukuthi ngilwisana lo hulumende okhona kodwa kimina uhulumende lo bevele khona la ubaba umnangagu ubavele ekhuluma ngama changes noma akade lokho ekona lapho ngoba singakhohle ukuthi i constitution yethu enter iyenziwa kulabo mangwana bezani phe futhi besithi layo iyafuneka ukuthi iyenziwe Zimbabwe uya promise ukuthi izaguqula kodwa nalamhlanje so ama promises semaningi kakhulu ake simeni ngakho konke lokho kwama promises akwenziwe kona mathupa sikubone sibe sesibuye lekhaya ngoba uma sithathwa nomuntu ngale endasenkarejwanga yibo ukuthi sibuye ngapha kodwa uma sesibuye lekhaya sizabuyiselwa futhi ngumumo abame nje ukuthi bakhulume ngakho lokho bangakuthinti abayaze bethule wayi namhlanje indoda efuna ukuthi ikhombise umfazi mhlanoko ihlimtshela ukuthi ngifuna ukukuzalisa abantwana 20 hayi umfazi ahladile uhlanyamuzi
ye kunjalo sibili kodwa nonse sikhangeleke ezokuvota lezi uyisifiso sakho isidini khonapho
kufuze sivote silapha lapha esikhona yikho kuthiwa yinguquko ngoba amanye amazwe ayakwenza thina singehlulwa yini ngoba okunenge sikwenzayo emakhaya ngale thina singapha ukuthi imali yalibonakala siyakwenza bakuyemukele mase ivoti bazakwana kanjani okunye sifuze sikukhangelele kuvoteni khonapho bona laba abafana bale hashtag laba yibafuna ukunandelelwa bona laba abantu bangakwemukela njengendlela nje khonapho kulilihlo lokhozi sibilofana ukubona ngale hashtag yabafana bezani labo kuzaqonula abantu futhi khona lapho so abantu kababeke ifoundation yethu ngendlela ukuthi ama election wazasikhomba ukuthi sisuka ngathi siya ngathi ayikuthi kanti sizisale ngokuphatha phatha into eyinengangeke
kanti besabani vele ukuthi livote
angithi ayibona ukuthi njangoni yabe ivele lokhu ivela khona phayana ukuthi wena ungatshili kunzima ukuthi utshintshini ukuthi iselile ibhanti uyalunywa ya sisayesaba khona ukukhana thina nxabona lethi sebekugugukile basazi ukuthi kulabantwana bezimbabwe okwenza ukuthi namhlanje u-ed upresident enze ngapha athi kulabantwana bezimbabwe useyazile mayazile kakubeke obala ukuthi thina ngeke sithiye imisebenzi sisiyavota sivote silapho esikhona ngoba le mali besiyithumela sivele siyilapha
phosele ukugcina ntona mayezi
engingakufisa nje ngikukhangeleleyo ukuthi ima ilizwe lethu lingatshintsha libe kakuhle wonke umuntu angabuyela nje asibuyeli ngalangalinye sizabuyela ngendlela esiyibonayo sonke ngokwahlukeneyo kodwa sonke sigcine sithe gwaqa sabuyela ekhaya kodwa sikhangelele sonke ukuthi sibe ndawonye njengomuntu omunye layo i-d ayikhuphe yonke into kade yonakala leyana kade yibona siyibone lathi ngamehlo hhayi ngomlomo ngoba ingaba ngomlomo izasipende la mazwe lawa agcina ngaphesicwatha into zingazange zilunge kuthathwa kulungele kukhulunywa ngomlomo sicala ukuthi sonke singabambisana noma lo hulumende okona yelo nayavotelwa ngabantu bonke lathi savota samfisa ngoba ovotayo asikwazi ukuthiubani uzathini kodwa sicala sonke sivote esithengisa ukuthi uzasibonisa i-future hayi no problem singaphathisana la ngoba singaesikudingayo kasuya muntu sifuna into zethu zisilungele labantu bethu namhlanje silala lapha nabantwana one room namhlanje abantu abethu asikwazi ukuthi badlani bayenzani impilo ukuthi namhlanje ngimgoqa umntwana ngimtshela ukuthi namhlanje what angeke akuzwisise ngoba lami ngiku-confusion so sicela ukuthi into yethu kayihleleke ibuyele njengoba yayikho khona kubo 1980
ye siyabonga kakhulu-ke nduna mayezi ungathina lokusasa mfowethu
hayi nami ngiyabonga madoda nenze kuhle
hayi sibonga kakhulu unkosi ukubusise ba
yes
Gibbs
yeah so what you were saying is that you know there should be less talking in terms of you know the Zimbabwean leaders says they talk too much and you know they are seeing, people are saying no progress on the ground
okay
so they must just shut up and do and what do they're supposed way. To do walk and he says talk. They shouldn't be told to go back home the situation at home is going to force them or make them to go back home. So he says all this that is being done is only some kind of political machinations by ZANU-PF. So they're not following it much, you know. So let their works be seen.
Okay.
And then lastly, I think what is important was voting. He says they need to vote where they are. You know, he says Mr. Mnangagwa should come openly on this issue and declare that Zimbabweans in the diaspora are eligible to vote.
That's okay.
Period.
Regai tinzwe kune vamwe vateereri tina vamaposa vari parunhare vamaposa vachipinda muchirongwa tanzwa zvakare kuti tine vanonzi mukoma tina mambeu weZimbabwe Business Forum tichavachingamidza regai timbotanga tanzwa kuna vamaposa vamaposa makadi
ndiri pangu mambo wangu makadiwo
mambo ndimi muri kupi
ndiri kuEast London
East London yekupi kuZimbabwe kuLondon chaiko iko
Chris London ku South Africa kunodzi ku nomphelelo.
Okay, kuri sei ku East London. Kuno tonhora sei ku London here.
Kuno pisa izvo zvikuri kupisa zvokuti.
Haiwa ndokusiyana kwenyika asi mastari mamwe chete. Tipe iwo zvamunoda kutaura pamusoro pechirongwa.
Pane nyaya yatakumbira obhari nyaya imobhara muchingoidarikira inenge isiri kunyatsa kuonekwa zvakanaka panyaya yevanhu vari kuno kudiaspora kunoku
ndei
kuno kudiaspora muno kusouth africa kana tikada yedu kuti tilimite manhambers ari kunoku tingati otherwise tingati 1 million ndee tatitaura hedu vashoma asi vari more than 1 million but vanhu vari pamaspecial dispensation permits 200,000 something, which is less than a quarter number. Saka vazhinji hatina mapepa asi kumusha toda kuti dzokere ende tachida kuti bekwakwanisa kugadzirwawo inenge amnesty period yokuti kana takudzoka tisatorerwe dzimota dzedu kana zvinhu zvedu zvatinenge tashandira kuno paborder ende kana kuti tikwanise kuwanikwa mamapepa anenge achitizivisa kuti kana tiri kuno kuende tiri kushanda zviri pamutemo mapayslip tinawo zvese zvese tinazvo tinoshandisa mapepa epasi pemuti.
Saka anenge achitora zvinhu zvenyu ndiani?
Pabhodha tinodzaka kuti kana ukasvika une motikari yako yakatenga inenge yakudiwa juti kana wanga usina pemiti zvonzi wakaiwana sei.
Asi mune maiwanawo sei vamaposa kungobvunzwa hangu.
Tiri kusevenza zviri pamutemo tiri kutambira mari but hatina mapepa nokuti mawei zvokuti ukwanise kuwana pemiti anoshupa asi tindori pamakambani.
Saka hamugonere kungoburitsa matsamba amune makwanisa kuwana nawo motokari morakidza vepaimmigration nokuti chavanenge vachida iproof yekuti mota iri muzita menyu makaitenga papi mune matsamba emota iyo here nokuti kana muchikwanisa kufamba nayo muSouth Africa zviri pamutemo handifunge kuti pangaita dambudziko rekuti mupinde nayo muZimbabwe kufunga kwangu chete.
Vanoda work permit. Kana usina work permit havai recognize zvese zvese izvozvo.
Vanenge vakuchaja
vanhu inotorwa paborder yopakwa kukonzwa vanga vasingasevenzi kana kuti vakaiwana nedzimwe nzira.
Vanenge vachidaro iSouth Africa immigration kana kuti vekuZimbabwe?
VekuZimbabwe ndo vanotonetsa because vekuSouth Africa havana problem vanokutenda but vasvika kuZimbabwe motikari dzese dzakapakwa paipa muyadhi muborder muyemeye ndedzevanhu vanenge vatadza kuburitsa mapemits asi vanga vachisevenza kune dzimwe nyika kuBotswana, South Africa, Zambique, wherever.
Aiwa ndofunga
chazvo. Ndiye ayo yekuti beta kwanza kuwanikwa period yekuti topiwa amnesty kusvikira kuti huyai nezvinhu zvenyu kusvikira musvakati mopinda moenda kudzokera musha mutorerwe.
Okay, aiwa regai tigozo ikurukura ndofunga taitawo rombo rakanaka nekuti tine vanonzi vatino mambeu vesangano reZimbabwe Exodus Forum rinoshanda nezvizvaro zveZimbabwe muSouth Africa ndofunga vari kunzwawo nyaya iyoyi.
Ya nokuti vanhu vasina mapepa vakatowandisa kudarika vanhu vakabvumidzwa kuita mapepa.
Aiwa hapana dambudziko. Saka gore rinouya zvii zvamunotarisira? Tombotarisa mune ramangwana.
Gore rinouya inini mwoyo wangu aida kuti ndidzoke kumusha because izvozvo ndave 54 years. Ndakatanga ndichisevenzera kuBotswana, ndasevenzera kuBotswana ndine mapemits angu ekuBotswana. Then ndikazotransfera ndawana rimwe basa kuSouth Africa nesemu company but permit yangu yekuBotswana inobva yaexpira ikokoko kuno kuSouth Africa. Saka ikozvino ndakuda zvokuti ndidzokere kumusha asi manje handichina mapepa, mapepa angu anga ari ekuBotswana.
Ya pane dambudziko. Ndofunga makagara pasi munogona kubatsirwa naivo vana vamambeu vazvinzwa tichavapowa mukana wekunge vaizotaura pachirongwa pano. Tinotenda zvikuru vamaposi.
Kana vachikwanisa vatimuvape nhamba dzangu vagondifonera because ndiri kuzama kubatsirika mari yokumiramira ndinayo.
Aiwa it's okay. Yeah. Regai tigozo wanzwa tichavapa mukana. Thank you so much.
Ndinotenda hangu.
Gibbs, Mr. Maposa. He's 54 years old. He's based in South Africa, East London. He's lamenting problems that are faced by Zimbabweans trying to return back home with whatever they would have bought, like vehicles. You mentioned vehicles.
They're being impounded.
Yes, they are getting impounded at the border because they failed to produce documents that makes them work in South Africa legally, which are work permits. And he says he's requesting at least an amnesty for those who want to return home and return home with their property, whatever they have.
We're happy that we've got Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum. He's based in South Africa. Mr. Tino Mambeu, how are you? Mr. Mambeu?
Hello.
How are you doing?
I can't complain. I am fine. I'm sure. I'm very well.
Wonderful, sir. So there was a caller just a few seconds ago who was saying that people cannot cross using their cars or any other property that they would have acquired in South Africa as long as they don't have permits. So what is the situation like concerning that issue?
Well, let me start by delving into the issue of motorists that would have acquired motor vehicles in South Africa.
Mm-hmm.
For one to be able to acquire a motor vehicle in South Africa, he has got to have what we call a traffic register. And mm-hmm. the traffic register is acquired under normal circumstances. It is acquired by somebody who would have had a work permit on their passport. However, our people are still going the other way around to acquire a traffic register document that therefore enables them to go to Africa. But now as they go to Zimbabwe, and they reach the border on the Zimbabwean side, that's where most trouble comes from on the Zimbabwean side.
Mm-hmm.
Because the people at the CID section, there where you declare your vehicle, they look into your passport and check to see if you have got a work permit.
Mm-hmm.
They do not care whether the vehicle is in your name or not. And we have always cried about that. And they said people are stealing motor vehicles from South Africa, and they are crossing with those vehicles into Zimbabwe.
Mm-hmm.
Right.
Nimbokubatai muromo wamambeu, taita mwe muterera nenhare inenge iri kuti netse iri kumboita ichidonha. Regai tingonzwa kuna madzibaba Aaron vari kuZimbabwe, tobva tadzoka kune imi wamambeu. Madzibaba Aaron, makadi? Aiwa, tiri wapenyu. Tinongokumbira kukomborerwa namadzibaba.
Asafara chaizvo ndozvari kuti ndapindawo muchirongwa chedu.
Aiwa, zvinofadza kana tikati chiwanawo imi muchititsigira.
Aiwa, tinokutsigirai chaizvo. Nhau dziri dzinenge dzakarei pakati pakati hadzirerei rumwe chete.
Ndizvozvo. Saka chii chinoita kuti muone kuti sarudzo dzaitwa zvakasununguka kana dziri free and fair?
Mune zvakawanda zvinoitika ndezvekutoti munogona kumanikidzwa kuti chii zvakati kana kuti ai kumaelections vakatora iyo kana kuti tabhuku venyu mmoja wavhota ee zvakatarinao zvisina kukukuva takungotopa nekugarwa kwakaitwa nemutungamiri yapo kuti
Vamwe vari kuti zvino zvapaita kupindira kwemauto pakushandurwa kwehurumende vanotyirawo zvakare kuti dzimwe nguva musarudzo idzo dziri kuuya mauto anogona zvakare kuti vakunda musarudzo handiwo hativadi. Imi munoona sei? Munofungidzira here kuti zvingaitika izvo? Aiwa, maita basa zvikuru baba madzibaba Aaron. Thank you so much, Gibbs Madzibaba Aaron. He says he wishes the 2018 elections are free and fair. And on the issue of the military, he says he's not sure whether they will accept the outcome of the 2018. He says, Ipa opanatinetse. Yes, but he wishes they will accept the outcome of the elections in the event that the opposition wins.
Yeah. So, yeah. Dr. Chimuthu, are you still on the line?
No.
Now, tell us, you heard this caller saying that there's this fear that maybe elections won't be free and fair, and the military may not actually in the first place admit that they've been beaten hands clean or hands down by challengers. So do you share the same opinion or you've got another kind of view?
I think zvataurwa nemuteereri nakola ichokwadi. Isu kwedu kuZimbabwe yadzoka maibuye iZimbabwe sekuziva kwenyu tine atingati ma structures kana kuti membership iZimbabwe yese. Tinowana feedback kubva kuma Zimbabweans munharaunda dzakasiyana siyana vachita uranyaya iyoyo. I think izvi tikatarisa 2008 tinoona kuti mauto akapindira mune zvema elections. Tisati tatombotaura kupindira kubviswa kwakaitwa mutungamiri muna 2008 mauto akapindira pa presidential runoff. Pakawane kushungurudzwa kukanyanya kwevanhu. Vanhu vakaita sana Engelbert Rugege iko zvino wava political commissar vachitaura mashoko iwavo ekuti vanoda kuti vashandise violence. That's 2008 iyoyo. Vachiti vanhu vanenge vanganga vasina kuvhota zvakanaka vanoda kupangwa neviolence. Zvikava zvinhu zvakaitwa zvikadarika. Toona zvekuti iro gore rino mauto apindira mune zvematongerwo enyika kusvika kuita kubviswa kwaitwa vamugabe. Kwete izvozvo chete, asi pamaappointments akaitwa navamunangagwa mucabinet, kunyangwe zviri pamutemo kuti vechiuto vanenge vakasiya basa vanoiswa muhurumende, tinoona kuti kune vechiuto vakaretireiswa kuti vapinde muhurumende. Kutosanganisira na vice president wedu iko zvino wachiwenga. Chinonetsa kunyangwe zviri pamutemo, asi chokwadi chiripo ndechekuti influence yavo mune vechiuto inenge yakachanyanya. Wachiwenga, vanhu vakaita sana na SB Moyo vachine influence yakanyanya kune vanhu vari muchiuto. Saka zvinoita kuti pave nekutya kwakanyanya kuti varume ava vangasiye mabasa avo here, atingati kana kuti mapermanent positions kana kuti contracts kana kuti riya basa raunoziva kuti riri more secure. Wonoti basa raunoziva kuti ringori ne 6 months, 6 months contract. My elections tikasvika pakuti opposition ya hwina, vangasiya here basa kana kuti vanga retire here. Zvinoita kuti vanhu vasave nekugutsikana nazvo kana kufunga kuti zvinhu zvingaitike. Saka I think chinoda kuitwa ndechekuti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanogona kukurumidza kuita mareforms, kusanganisira maelectoral reforms, mamedia reforms. Zvoitwa nekukurumidza pachena kuti vane chinangwa chekuti takananga kusarudzo dziri free and fair. Iko zvino zviripo kutaurwa chete, asi hapana chati chaitwa. Zvandambotaura ZBC nana Herald vachiri kungonyora nyaya dzakarerekera kuhurumende. Tikatarisa kuzeki ichiri kungoita basa rayo, but inoita basa rayo zvakarerekera kuzanu PF. Saka paka I think ma reforms akakurumidza kuitwa paine time, zvinoita kuti vanhu vaite confidence nekufunga kuti ma elections angaitwe murunyararo uye zvakanaka. Uye muteereri ataura zvenyaya yema observers, pakakwanisa kuti paitwe ma reforms iwavo, then ma international observers opiwawo mukana wekuongorora maelections including vanana Sadak ma regional partners edu. I think zvinoita kuti maelections aonekwe nenzira yakanaka. Chandingangoda kukurumidza kuti ndechekuti mareforms ndiwo ari kudiwa nekukurumidza, ndo zvingaite kuti paite confidence, asi pari zvino kutya kuripo ichokwani.
Thank you so much, Dr. Chimuthu. Rambai muri parunare. Tine muteerera atibati yekwekanguva Gibbs. Tina mukoma kumbirai. Makadii mukoma kumbirai?
Mukoma kumbirai vakasimba makadii baba.
Aiwa, ndiri mutano zvikuru. Muri papi pamuri kufona muri?
Ndiri kufona ndiri kuCape Town.
Cape Town. Ndongonzwa kuti guta iroro hanzi rakanaka zvekuti kumana ndobva ndadai ndine mari ini ndambopindawo muCape Town.
Aiwa, muchauya henyu zvichaita.
Zvichaita rimwe zuva chete.
Kuuya kwamuri ikoko.
I know. Tipei tinzwe pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukurai.
nyayanda inzwa baba uye ndatenda nekufara ukupinda muchirongwa. Chimwe chandoda kutanga kutaura maonero angu sezvinongoitawo vamwe vanotaurawo maonero avo
ndizvozvo.
Nyaya yekuti isusu vari mudiaspora tivhotere kwatiri inyaya ingatisunungura, nekuti kutaura chokwadi tine zvimwe zvimabasa zvichiri kutipa kuti tirarame uye tigone kuraramisa vamwe bheke kumusha. Kuti ndisiye basa iroro ndichiudzawo mushanyi andiri kushandira kuti ichambomhanya kunovhota, pamwe ndichanoita vhiki, pamwe ndichanoita mwedzi, pamwe ndinenge sevamwe vari kumusha izvezvi vari kuholidhay patri paari kudzoka kuti ari kubasa ari kuda kudzokera futi. Mazuva ano munzvimbo matiri hazvisisina kunyatso, asi isu hatina sekiriti yemabasa edu semuenzaniso. Kuti ungatobva watombokota uchienda uchidzoka paunenge wafunga kana panodiwa nevamwe, zvinenge zvakanaka kuti shuwa tinovhota tirege kuzochema nevakavhota bvati itsungu tinovhota. Kana tii hurumende katichengera kuti munzvimbo dzatiri setino Cape Town toitisirwawo polling station 1 to 1 PE ndungopa hangu semuenzaniso, tinogonawo kuti vanhu vanenge vari munzvimbo imomo vakwanise kufamba vachinovhota vachidzoka vachienda kumabasa kwavo. Ndinofunga zvinogona kutiyamura chaizvo kuti tivhote uye tingafara chose, and ndinoona ruzhinji ruchinokasta mavhoti avo. Naungwa yekuti tidzokere kumusha kusina development iri kuonekwa. Baba, ndivazhinji pakutaura zviri nyore sekutaurawo kuri kuitwawo navamwe kuti mutungamiri wenyika ari pamapromises akawanda. Mapromises mazhinji wandiri kutoonawo kubva kuhama dzangu nekushamwari dzangu vanotaura vachiti tokudzokera kumusha. Kana ndiri seni munhu asinawo project yandiinayo kumusha, kana a small business randiinaro kumusha ndichitomirira kutoitwa kunoemployiwa nekambani kana nevanenge vaine zvavakaita, iko kuchitotambudza kutanga paekonomi mari yekuti vanhu vashandise. Circulation of money in the country yacho itoripuwa, ndinonodzoka ndichiitei? Ivo vacho vari kuda kudzoka semuzvandambonzwa mumutaura achiti uyabhasi mamii miriyoni aingotaurwa ake achiazotaura nenhaurwa dzemota mamuzwa. Ichokwadi kuti takawanda zvakadaro, tongoti miriyoni only 1 million people in South Africa, tese todzokera takadaro kumusha. Tiri kunowedzera nhambari nevanhu vagara vari kumusha vasiri kuwana mabasa. Tinenge tasvika kutonoitei? That is my question. Ndoona kuti izvozvo idzingava nhema baba kuti vanhu vataure chishona chekuti tiri kuvaitoda kudzokera, mwoyo wokudzoka uriko nokuti kumusha kwedu uye tinoda chaizvo. Bati tinogona chete kudzoka kana kwaani development zvinhu zvakutanga kurongeka uno kufambika. Because isu tikabva kunoku kwacho ito ipapa ndichinzwa muchitaura uye vanhu vazhinji vachitaura kuti vanhu vari kudiaspora ndovatombomisa ikonomi yenyika kuti irambe ichitosimukira. Kana tese tikadzokera huchi mudzi nezvazviri nhasi, ikonomi yacho inobva yatota flat to zero.
Asi mukoma kumbira ndo pamwe paya pakamboita mutauro imwe nyaya takambokurukura pano pachirongwa yekuti vari kunze kwenyika vainzi nevari kumusha mboramba yamuri ikoko, nokuti moda kuzongouya isi tavaka nyika muchingoti ngavatanga vagadzirisa zvinhu, ii moda kuzongouya kunopupura yafa kare.
Ipapo pari right, ivo vari kufunga kuti vari kugadzirisa nyika, but kuti ivo vakwanise kugadzirisa nyika inyaya yekuti kune akavabata musana, kune sapoti. Sapoti yevanhu ivavo ndivo vanhu vari kudiaspora. Dei ni musiri koko kwamuri kuWashington, tingada here sitakwanisa kuita mukana wokukufoni wokuti titaure pachirongwa sezvatudii? Tingadai tisina. Imi munoziva nhau matorerwo mazvibudira dzinoita munyika medu nerestriction iripo yese, vazhinji tingadai tisina this kind of freedom yekuti titaurewo. Saka ivavo vanenge vachitaura izvozvo, kumwe kwacho kusanyatsokutarisa zvinhu zvese kana mativi ese kuti ari kunze kwenyika chii chakanakira kuti ange ari kunze kwenyika, ini ndiri kuno kuZimbabwe, chii chakanakira kuti ndinge ndiri muno muZimbabwe? Zimbabwe haiva kwenye munhu ari muZimbabwe chete, inovakwana vanhu vese vemuZimbabwe sezvazvanzi zvezimbabwe. Ini mune mari yamwe totumira, mungatadza pamwe mune mudzimai wenyu ikoko bhati mubereki wenyu ari kuno kuZimbabwe, muri kutumira mari iri kuya kuzoshanda muZimbabwe, haisviki mumaoko emubereki straight, inotosvikira kumabhanga. Vemabhanga vomboita nguvo zvavanoda nemari iyo yozotapudziwa ichizopiwa mubereki wenyu, zvese mataxis achitorwa. Saka munhu iye ane kufunga ikoko kwekuti ari kuvaka, anoda kuti isu tizosvika kumusha avaka musha ega, handioni sekuti akanyatsokugona kutaura.
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma kumbirai. regai tigonzwa vamwe.
Ndapani chibiki chokuti ndipedzise chibiki
di. Tukuitira vamwe vapindewo muchirongwa.
Kanda ndinomhanya izvizvi. Hamuzopindureni. Chibiki chekupedzisira ndaichida kuti nditaure pamusoro pemutungamiriri nemapromises ake. Ini ndaiona kuti dei mutungamiriri achitaura zvaanotaura akatanga kutigadzira mari yedu inonzi mari yemuZimbabwe chero isina value. Zvaipa vanhu vanoda kuinvesta mukana kana simba chero vane masimo businesses kuti vatandisa mabhizinesi kana ivo vagara vari muZimbabwe vachiita mabhizinesi avo kuti vazive kuti mari yatirikushandisa haina value but iri mari isina kufanana nebhondi rekunzi richaexpire kuitira kuti vanhu ivavakwanise kutenga mari dzimwe nyika vachikwanisa kunohodha zvinengwaru zvine rugadzikano kuti mitengo yezvinhu munyika irege kuramba ichikwira pane kuti vanhu
vanguva yabva yati dhunoda
kuzotenga nemwe mari
yabva yadonha nguva yenyu. Thank you so much. Regai timunzwa kuti vamambeu tavabatisa kwenguva yakareba kuti vanoti chii. Pane mumwe muteereregi.
Yes, tinobaba musunduzwa Ndlovu usecungweni. So hafika kuve baba mambeu siyabuya kuye in some seconds. Baba Msunduzwa Ndlovu kunjani? Baba Ndlovu uyangizwa?
Ngikuzwa kahle Mr. Dube.
Uchona njani mfowethu?
Hazi yachona futhi mkhulu.
Ye, akutsho ukuthi wena isifiso sakho isime ngapi? Inxa sikhangele eLizimbabwe.
Mina Dube isifiso sami ngifisa ukuthi nje manje cha kuzovota njengamanje khona lekhaya. Ngifisa ukuthi nje lati sivotele khona lapha esikhona kwala lamazwe sibiyo sivote. Lapho sizobona khona ukuthi hayi izwe leZimbabwe libuyile. Ngoba manje ma kwakuthiwa sifanele sigibela lapho siye ekhaya sisimsebenzi yalesinengakuyo angeke ukwazi ukuthi ngemva kwevoti kuzoyenzakalani. Ngoba manje ma ngatshiyela umsebenzi ukuthi ngiyavota le ma ngifika la futhi egoli ngithole ukuthi hayi umsebenzi uphelile kufanele ngibuyele ekhaya angazi ukuthi ngemva kwevoti kuyenzakalani mebhuku iyoliwa-ke ngoba sazi ukuthi kuyenzakalani. Uyabona? Njengamanje into ebesingayifisa ukuthi bayihlalele phansi bona njengabaphathi bona baphezulu ngoba lathi ngike sihambe thina sifinyelele sefika ngakhona kodwa sisele ukuthi bayihlalele phansi basinikeze lathi sifake amavotethi sikhona lapha esikhona. Sesiyobona ngemva kwevoti-ke ukuthi hhayi lelo thuba siyolithola yini ukuthi sihambe siyefika ekhaya imisebenzi sikhona na.
Ngoba
njengamanje ubaba ubathi ngubani longenile umnangwayi
umnangakho
ya yena lo baba umnangakho
ye
ane ule stamp talking ulimi lwasegola abafana bathi stamp talking ekhaya ngathi ule limo lomnandi uyabona uyakhuluma nje uyakhuluma kodwa ke ivoti seduze ngibona ngathi uthenga amavoti ngamanye amagama mina ngizokholwa ngemva kwevoti ukuthi hayi ngempela ngempela uzile lubaba nami angeke ngingali ukuthi elami ivoti ngifake kuzani PF ngifake ngoba ngiyabe ngibona ukuthi utshintsho lukhona.
Yes,
manje injabulo lothando kusase-eli ukuthi abantu bejabule ngoba ivoti ayikabi khona sibonane ngemva kwevoti lapho esiyokholwa khona ukuthi hayi usoku-right lapho ngiyafisa ukuthi ngivote mina nginjezimbabwe angikaze ngivota kangikwazi lokuthi uma ngithi ngiyavota ngivota njalo kangikaze ngivote phela eZimbabwe ngiyafisa ngisazi ukuthi ma kuthiwa kuyavota lami ngisazoqala ukufunda.
Ngathi ubesabani ukuthi livote kwini okwesetshwayela
ibutoti kulo butoti obukhona zimethi Mr. Dube laphana ezitshwayela lapha zimethi ezikhona nobutoti obukhulu aluba basivumela nje sizivotele aluba hayi kuhle mpela besizovota futhi kuhle futhi ngivote lami ngelokhu zeni yami ngizwa ngaphakathi ukuthi ngivotela kanjani ivoti utshintsho silibone ukuthi hayi eZimbabwe lukhona utshintsho nanti kuyabuya mpela lubaba siyaqhubeka simthandi ngoba manje uzile lo tinto ngaphandle kwalingcindezelo ebesikuyo okungakwazi lokukhuluma ukhulume ungakhuluma kabi ngopresident somele ukotshwe or umele ushaye yabona kathi nama esezinto e-wrong akumelanga ngikhulume kahle la South Africa yebo basibiza ngamakwerekwere basibiza ngani kodwa ma sifuna ukukhuluma ngozuni ukuthi yezinto embi ngiyakhuluma esiradeni namapholisa engizwa abambopha abangenzile kuyabonakala ukuthi hayi ngikwelizweni eli-free
yabona
manje sokungenzeka futhi after vote yona lo ngoba manje ngabezwa abantu baseZimbabwe bonke bakhuluma igugurawundi ngemva kwevoti selingavala umuntu owazwakala futhi ekhuluma igugurawundi ashaye or aboshe asazi kwenza kanani. Uyabona?
Hayi, siyakuzwa kakhulu Ndlovini, ungathunela kusasa mfowethu.
Awu, siyabonga Mr. Dube.
Ye, ubele impela fike enhle njengoba nyakwasithi iyasondela khonapho.
Hayi, siyabonga Ndunenkosi.
Ye, so that is Mr. Msundulwa, Msunduzwa. Ndlovu. He's a man of his words. You know, he was saying that all what they need are free and fair elections, and you know, they want to vote wherever they are. Like if you are in South Africa, you're supposed
just
to vote from there.
In South
but,
Africa.
But he says the problem is, you know, it's not guaranteed that they're going to be able to do that. And secondly, if they are being asked to go back to Zimbabwe to vote there, how do they leave their jobs to go and, you know, vote?
That's
what
this.
He says, somebody will leave his job,
yes,
go to Zimbabwe, cast his vote, and goes
come
back to
back.
South Africa, no job. And at the same
place
time,
is filled
that's what I
by another Zimbabwean, maybe.
You see? Mm-hmm. And he says, at the same time, maybe there could be some violence or, you know, some banning of some sort of certain issues like Kukuraundi, mm-hmm, you know, issues. And he says, basically, freedom of speech may be limited soon after the elections. So he's fearing for his kind of life. And he says maybe these people are cooking election results.
Okay.
So that's where he is right now.
That's fierce.
Says celebrations as of now, no. You can't celebrate that Zimbabwe is this a new country. No, he says no.
Okay. We can hear that, I mean, a response from Mr. Mambeu. Va Mambeu. Tine urombo paenda boku dimurai muchitsanangura nyaya dzimotokari maybe makati nyaya dzimotokari kana maamusati maipedza mangoti 30 seconds vama pindura nyaya kuti vamwe vari munze kwenyika vari kutya kuti if we go back to Zimbabwe, especially those in South Africa, we are saying if we go back to Zimbabwe to vote, when we vote, cast our votes, vote for whoever candidate, maybe the outcome will not be accepted by the other party, or when they go back to South Africa, they will find their jobs filled by maybe other Zimbabweans, or they will lose their jobs.
Let me just go back to the issue about the car.
Yes.
So as I had indicated earlier, that you know, there were troublesome elements at the border, especially on the, you know, Zimra and those police officers. They were rogue. They would make sure that you cannot cross with your car. But we are also hoping that with the coming in of the new government, things are going to be made easier for the benefit of the people of Zimbabwe. So that is quite the effect. And you remember that even crossing with cooking oil at the border was actually, but as we have been crossing right now, we have not been experiencing seizures of groceries and all that. So in a way, things are improving at the border post. And that is something that is quite positive coming from the current administration. And we hope to continue engaging them, especially the issue of giving the diaspora a soft landing as they go back to Zimbabwe. Because you remember that when you want to go back home, you want to go back with as much as you can claim, as much as you went for. You know, that is the only way we think people would like it. But the good thing about this administration, before we can say much, is that they are willing to listen and they are willing to engage, which is a plus. And we have not seen that during Robert Mugabe's era. So I think for our people, we have got a long way to go, but we will continue to engage the government of the day in all our cries and in all our concerns to make sure that at least we have got a common ground. And I see what's happening. Right. I want to come back now to the issue of going home to vote. Zvakakosha kuti vana veZimbabwe vaende kumusha kunovhota, number one. Uyezve zvakakosha kuti vana veZimbabwe vakwanise kuvhota vari munyika dzavari. Hatisiri kuti kana zvichinge zvisina kukwanisika, vanenge vakwanisa kuenda kunovhota ngavaende vanovhota. Nauye kuti kungazoita violence kana kuti kungazoita sei, tingazvinetsa zvakanyanya tichereki naizvozvo. Chido chedu ndechekuti tigadzire nyika yedu. Mutungamiriri watinayo vamunangagwa vakauya kuno kujoni takataura navo isi takaenda kunovaona kwanga kune vanhu vazhinji vanosvika zviuru zvinosvika vatingati muchirungu 5,000
ngoti idimu ndanchitingoti idimu nekuti nemwe muteereri kana kuti batai makadaro tingotora vamajechani then tobva tadzoka kwamuri vamambeu vamajechani vatibatei kwekanguva parunhare makadi. Takasimba, muri kupi?
Ndi kuwetu wa Chikomba, Chikomba constituency.
Chikomba East, Chikomba West.
Chikomba East.
Chikomba East. Aiwa, tinofara zvikuru kana muchinge muchibatawo muri kuchikomba muZimbabwe muGibbs kuchikomba.
Mm-hmm.
Mungatudza kuti zvii zvamuinazvo zvinga pakurirwa vana veZimbabwe pane nenguva?
Ndiri kuti ini bere bere harimbofara kaita mbudzi. Tikava nezano kwemakore 37. Saka zvinoreva kuti vamunanga kubva kupinda kwavaita hazvichinjisi dzanonzi ZANU-PF. Vanhu vari kunze vanoda kukupinda muno mune mabhizinesi avo vanotarisa zita riripo vona rakanzi ZANU-PF. Saka zvinoreva kuti vachangove nekakutya kavanga vainako kaya. Nekuti uyu musangano uyu hautendeki unogona kuchinja serwaivi at any time. Saka hatingave nechivimbo chekuti vamunangagwa vachatichinjira zvinhu nekukurumidza. Saka isitoti izvozvo chidonetsa muno munyika ndechekuti hatizivi kuti pane mutemo here unoti kana election ikaitwa ngaayowe ipapo kana kuti ingaizotaurwa after 3 months chiva ari maresults. Nekuti tiri kurangarira kuti pane maelection akaitwa 2008 akahodhiwa for 5 weeks pasina announcement yaitwa. Zviri pamutemo here izvozvo? Saka zvinotiretsei kuti titi isusu tichave nefree and fair election chitungamirirwa neZANU-PF. Nekuti vanhu vakanga varipo panguva iyoyo vakahodhiwa maresult for 5 weeks ndivo vacho futi varipo ivavo. Chinongoripo mutauko unongoripo ndokuti vamugabe hachisipo asi bere bere. Ndatenda.
Thank you so much, Gibbs. What Mr. Majachani just said is that a hyena will remain a hyena. It will never change into a goat.
Yeah.
And the bere bere harishanduke kuembudzi. And then he's saying that the same ZANU-PF, the same party that ruled for 37 years, is the same party that is still in charge. So he thinks nothing will change. And he said investors will be scared of the name ZANU-PF. Once they hear that ZANU-PF is still in charge, they will be scared of whatever happened in the past 37 years. And then he says the other issue that's troubling is the withholding of elections in the 2008 elections. He says elections election results were withheld for over 5 weeks or for 5 weeks. And the same people who did that are the same people in charge and in power. So he thinks that the 2018 may be a repeat of what happened 10 years ago.
So we've got some people that are sending messages on Facebook.
Yes.
And one of them is Franklin Guda. He says, I'm watching you guys from China. That's far away, right?
I'm in China now.
Yeah, so we're being seen there.
Yeah.
Then there's Max Manika in California. He says, hello, guys. And then Rest Nyoni in South Africa, that is Johannesburg. And then we've got Florence Moyo in Cape, in Botswana.
Yeah.
Then Miriam Lisonga in Chitungwiza. The same. And then Professor Pedro in Cape Town. Then Lisonga Tife in Chitungwiza. Achimwene Manyanza in Checheche Chipinge. How is Chipinge there? Then we've got Isaiah Kakura Mamba in Botswana. So we are happy that we are having so many people in different places. And in DRC, we've got Nixon Chingwena in the Democratic Republic of Congo.
There is one here, Benevolence Nyati, who says, I'm watching from Cape Town. And the other one is Chamunorwa Chiangwa, who says, Ahoy. And Chiangwa also gave us a number. I don't know which country this number is. It's 00962
should be somewhere
5504. Then he sent another number. It's longer now, 00971 5096255054. And then there's Jonah Gwanzura who says fair. Then Chamunorwa Chiangwa, oh, that's the same guy. He says watching from DXB. Where's that?
What's DXB?
I don't know. Yes, and he He went on to say, I'm African youth leader here. I need to speak to my youth. Give me a chance.
Mm-hmm.
And then there is Colin Kodza Murodza, mm-hmm. who says, Varume kunyeperana atidi, murwere wedu, Zimbabwe, achirikuda chiremba, kuchinja driver, apana chama gona. Situation is still the same.
Mm-hmm.
But anai, vanawe Zimbabwe, tisununguke, topera tosine na mui. That's Colin Kodza Murodza. He says, Zimbabwe is a patient. It still needs our care. So let's unite.
In a certain way. Yes. So and then we've got Bernard Masenda in Newcastle, KwaZulu Natal. Mm-hmm. Then we've got Ngoni Mupa in Wolverhampton.
That's London.
That's London, right?
I think.
And it says, hi, guys. Then let's go first on Mr. Mambeu, and then we go to Chimutu. So, Mr. Mambeu, are you actually canvassing for the diaspora vote? Very briefly, say 1 minute.
We are still canvassing for the diaspora vote. Mm-hmm. That is a fact. But what I want to remind Zimbabwe is that Zimbabwe is not for ZANU-PF, it is not for MDC, mm-hmm. it is not for DARE, it is not for ZPP. Zimbabwe is for Zimbabwe, and it will remain that forever. And we must understand that politics is going to continue to divide us if we are not careful. And we must understand that ZANU-PF is a political party just like NDP. Mm. And if ZANU-PF delivers, it doesn't really matter the color of the cake. That cake is the mice. I think that's very important. And people must not say because ZANU-PF investors will not come. We have seen already changes that are happening within the country. White farmers are coming back. And we have got people like Gambri Rushumba, our chairperson at Zimbabwe Export Forum. We have never set foot to Zimbabwe for 15 years. Who has managed to go to Zimbabwe and come back unarmed? And I can't, but we could never do that.
Thank
before.
You very
we
much.
Are changing, and we have got to change our mindset and have a positive mindset and continue.
Thank you. Thank you, Mr. Mambeu. Let's go to Mr. Chimutu. Just 1 minute, say, looking at the issues that are actually affecting you guys in the diaspora, one of them is certainly this election issue. So now, are you guaranteed, you guys, that you're going to cast any vote? Or is just some kind of cheap talk that you may actually you have that kind of vote?
Sekutaura kwaita Mambeu, tirikurudzira kuti vanokwanisa kuri mudiaspora kuenda kumba kunovhota ngavaende. Asi chido chevanhu vemudiaspora ndechekuti ngatitenderwe kuvhota tiri kunyika dzatiri. Because kana hutungamiri hwenyika huchida kuti tiendese mari kuZimbabwe titange mabusiness tiende kunoshanda kuZimbabwe, vanofanirwa kuti vakidza nekutipa watingati mapolitical rights. And hapana right inodarika kuti tiwanewo mvumo yekusarudza vatungamiri venyika yedu. Saka zvakakosha izvozvo. Asi ndoda kukurumidza zvekuti nditaure kuti I think from this program munokwanisa taona kuti nyaya yetrust ndo iri kunyanyonetsa. Vanhu havasi kutrusta utungamiri hweZANU-PF wane zuro. Izvo zvaita kuti vamunangagwa kugamuchirwa kwavo kunetse. Saka ndo panoda mareforms atati chitaura kuti ngavakurumidze kuita mareforms, maelectoral reforms, mamedia reforms. Toona change kuti MDC vakupiwawo 30 minutes 40 minutes pa TV vachitaura. We apa vakupiwawo nguva idzo vachitaura. Tikaona ma changes akadaro zvinoisa confidence muwanu.
Thank you very much, sir.
Asi election ndo chinhu chandingati holy grail yekuti hapana chakanyanya chinochinja muZimbabwe pasati paitwa ma elections ari free and fair.
Gibson as what Mambeu vaenda asi point yavanga vachitaura yanga iri yekuti mutungamiri wesangano rao vaGabriel Shumba vakwanisa kuenda kuZimbabwe vakadzoka kuSouth Africa vasina zvaitwa kwavari vachikurudzira vana veZimbabwe kuti aiwa zvinhu zvachinja vakwanisa kuenda kumusha uchidzoka saka vanokwanisa kuenda kunovhota endai munovhota zvimwe nokuti dzimwe nguva zvokuvhota muri munyika dzamuri zvinogona kuramba.
And then we've got Ilan Elkame. This guy used to support Islanders Football Club. I know him personally. So I'm seeing that you're watching us live. Thank you so much, Ilan. And then we've got Bernard Masenda as well and Alan Kumbo. So I think so in
Ilan
this program...
I just support Islanders. Now he supports Dynamos. He used to support Islanders.
Oh, yes.
Now he supports
Timber. We'll call him. He's
you who say that.
It's all over, right?
Yes.
So we don't have any extra time here.
No extra time. But if it was the Islanders versus Dynamo,
maybe there could
time.
Be something, yes. Sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, Dr. Victor Chimutu of the Zimbabwe Yatsoka, Maibwe Zimbabwe, and Mr. Tino Mambeu of the Zimbabwe Exiles Forum. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye.
Jonga kandemira ashitaiwa zvirongwa zvestudio 7 zvakamirira imi murira zvakanaka. Thank you.